Vanoona nezvekuburitsa kumashoko mumasvingo Theatre and Arts Club iyo inotungamira zvirongwa paCharles Austin Theatre vaEmmanuel Sakala vaudza Studio 7 kuti vanopa nzvimbo yavo kune vedzisvondo nevamwewo vane zvirongwa zvakasiyana siyana kuti vakwanise kuchengetedza nzvimbo yavo sezvo zvemitambo zvisisabhadhare.
We let out our place to churches or some people let out my events so that at least you can get some income kuti kwanise kumaintaina nzvimbo yacho.
Mushandi mukuru paCourtyard Theatre kwaMutare vaHenry Tsopotsa vanoti vachiri kuita zvo zvemitambo asi nekuda kwekuti hazvisi kunza mari yakawanda vave kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano repikicha Africa vaIgi Matope vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kuri kupa kuti zvemitambo zviite manyamamire nerongo.
Ndinoona sekuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika ari kukonzeresawo zvakare kuti mitambo yakaita setheatre inge ichidzikira.
Asi munyori anongorawo nezvemitambo achishanda neIntwasa Arts Festival kuVulawayo, Reston Vaya, anoti masangano anoita zvemitambo anogona kuwana cheuviri chete kana achikwanisa kugadzira zvirongwa zvemhando yepamusoro izvo zvinozokwezva veruzhinji.
Ngatitaurei pamusoro pekugadzira vaokeri vanozogara vachiuya kuzowana mitambo yedu. Pasina vaokeri hatikwanisi kutaura nezvebudiro inotiendesa mberi. Chinorwadza ndechekuti zvikwata zvakawanda hazvisi kukwanisa kugara zvichiita mitambo yetheatre.
Vachitaura neStudio 7, nhengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe inoona nezvekufambiswa kwezvirongwa vamakasikora vanoti sangano ravo rakatonzwa zvichemo zveveruzhinji vanoita zvemitambo vakati zvakakosha kuti paumbwe homwe yekubatsira vanoita zvemitambo.
Chishuwo chedu ndechekuti tinge tiine Arts Development Fund ndo yekuti izvo kana mavenyu aya achida kubatsirwa akwanise kuapplya achibatsirika.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo Muzvare Kesty Coventry kana munyori mukuru mubazi ravo vaNicholas Moyo sezvo vange vasingadaire nharembozha dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nemakurukota avo vave nemakore akawanda vachivimbisa kubatsira vanoita zvemitambo asi pasina chiri kubuda. Dzimwe dzenzvimbo dzakaita mukurumbira munyika nemudunhu rekuchamhembe kweAfrica panyaya dzemitambo dzinosanganisira Reps Theatre muHarare yakavambwa muna 1931, Vulawayo Theatre yakavambwa muna 1936 ndokuzotanga kushanda muna 1961, pamwe neCharles Austin Theatre yekumasvingo iyo yakavambwawo muna 1974. Kunyangwe paine mhute munyika panyaya dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka, Lenmo Jonasi wekuChimanimani uyo ave kugara kuAmerica akasimudza mureza wenyika kumakwikwi pamusorosoro eAmerica's Got Talent apo akapiwa tikiti repamusorosoro kana kuti Golden Buzzer kuti apinde muchikamu chinotevera chemakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.